Nasi vachamisa vaita msangano pakabuyuni Goke Business Center apo paungana zvuru nezvuru zvevanhu pamusangano wazoenderera mberi kusvika kunze kwadoka sezvo vanonoka kutanga. Vachitaura pamusangano uyu vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vane tarisiro yekuti vachakunda vamunangagwa musarudzo.
Gore rino tiri kuwina zvine mutsindo idzinedzimeti munangagwa takarova maningi kupara
Asi vativo havasi kuzoregedza sarudzo dzichibirirwa.
Vamwe vangati kwatibirwe here nokuti tagara tinoziva kuti gudo ukaona risiri mumunda ziva kuti ne rakatiambira ari pachirindo kuti rigoba chibage zvino rwendo rwuno takaisa rukwa mumunda medu vana munangagwa ndakaudza rikatidembo tanga tamba musoro ndakabata iwe nachigumba musaita mafani nevanhu. We do not want to understand your jokes zvokuti munotaura kuti bharoti harizikano ndiri kupurindwa nani nguvai kupi tinotowirirana chete kana zvataro zvikasaitika izvozvo haiziwi.
Vanhu vanga vari pamusangano uyu vafara zvikuru apo vachamisa vati vachabvisa mari yemabond notes.
Nyaya yebond note musi wawangaogadziri kusaina kuti bond note hatidi kuriona kuti
vachamisa vashorawo nyaya yehuori muhurumende vachiti ndizvo zvauraya nyika.
Mukatarisa mugavhumendi yatinayo mati zvino munhu abasitereka anochinjwa nhamba haabviswe mustadium saka abari kuseve rumanzvimboba uri pa10 kana kuti mboba uri paukipa pausingaronepi muhurumende yedu mbavha tinosunga.
Vachamisa vatiwo MDC Alliance ikasarudzwa ine zvirongwa zvekusimudzira vanhu vari kumaruwa.
Vari kumaruzevha ndine nyaya yenyu tine inonzi Dura Development and Urbanization of Rural Areas.
Sarudzo dzegore rino dziri kuitwa mwedzi unouya kunyange hazvo vanopikisa vari kugunun'una zvakanyanya vachiti sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission harisi kunyatsoita samutongi gava sezvo richiita kunge riri kurerekera bato reZANU-PF. Asi sachigaro weZek amai Priscilla Chigumba vanoti vari kuita zvose zvavanokwanisa kuti munyika muitwe sarudzo dzisina bopoto. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.